Amai Monica Mtsvangwa avo vatora mhiko segurukota redunhu reManicaland vati vanotarisira kuti vachashanda nevanhu vemudunhu ravo mukuunza budiriro.
Ibasa gurusa, ini ndinotarisira kuti basa rangu nderekuti tisimudzire Manicaland igoendawo pachidunhano chayo pakudevelopa kwenyika ino.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti havaone chinobuda padare iri nekuti rine vanhu vagara varipo kare.
Hei, ipapo panoti nekusei kuti tinge tichipindura, but zvatiri kuona ndezvekuti hapana shanduko hombe yatanyakuona kune kabineti nyowani yaunzwa. I think mafaces mazhinji vanhu vagara vanongodzikanwa vari mumusangano, saka hatingi panogona kunetsa kuti pange pachiuya shanduko in terms of mafungiro matsva kana kuti maideas matsva. Saka but zvakakosha kuti vambopinga vachipiwa nguva toona kuti vachauya nematanho api ekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka mune zveupfumi.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku.
Hapana kana munhu umwe chete ari mudare iroro angataridza kuti ane pfungwa dzakasiyana nezvatanga tagara tichiona. Saka sekuona kwatiri kuita, kana paine zvinochinja zvishomanana zvidikidiki zvichiri zviya zvatanga takatarisira vanhu veZimbabwe kuti panenge pachichinja hurumende anoita kuzvizvi budiriro kupfuura zvanga zviripo, nekuti iyi haisi hurumende yechaii. Vamwe vashoma vachavapindura muhurumende vatori vanhu vanenge vachitongofunda kubva kune ivavo vagara vanga varipo.
Asi vachitambara vati zvinokwanisika kuti dare iri rivandudze zvinhu ndokunge razvipira kugadzirisa zvavati zvinoda kugadziriswa nechimbi chimbi.
Hatingi nyaya yemareforms kunyanya kuma yatingati institutional reforms pachirungu, yatingati nyaya dzefiscal consolidation dzekureducisa madeficit egovernment, kureforma maparastatal edu, kureforma nyaya dzemaproperty rights, kugadzirisa agricultural sector, cleaning up the sector. Saka I think madhurutarisira kuti vange vachiunza mainstitutional reforms anoita kuti munyika muuye zvakare neconfidence, anoita bring back confidence muecony kuti vemabhizinesi vange vachikwanisa kuita mabhizinesi zvakanaka, yatingati certainty, paine stability. Zvinezvi zvakakosha.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zvakakosha kuti dare remakurukota iri rione kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa kuitira kuti nyika isazoite seyakageza negoka munyama.
Zvakakosha kuti dare remakurukota nehurumende yeZimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu vese zvavo zvisinei nekuti vakarerekera kuti kudivi ripi, uyezve kuti ichengetedze nekuremekedza mitemo. Munhu wese zvake muZimbabwe ane kodzero yekuti amiswe pamberi pematare edzimhosva kana achipomerwa mhosva zvoonekwa nenzira yakanaka, kwete kurova vanhu zvisina tsarukano kana kushungurudza vanhu. Zvinhu ngazviitwe negwara remutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge avanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vativo dai vamunangagwa vakadoma vechidiki nemadzimai akawanda zvaizoratidza kuti vari kufambirana nenguva vachiwedzerawo mukana wekuti dare ravo ribudirire.
Vechidiki vaa vanhu vanenge vachida kunge vachinge vachiwanikwawo mune zvematongerwo enyika vaine zvinhanho vachimiririrwa kuti madzimai. Zvakare takaona madzimai achiratidza kuti haana kunyanyowanda mudare remakurukota ava munangagwa aya. Zvino chinova chinhu chinodzosera nyika kumashure zvakanyanya, nekuti mukore uno munenge muchitaurwa nyaya ye50-50 pazvibodzwa kana kuti pakumiririrana pese pese, panenge paine zveutongi, panenge paine utungamiriri, panenge paine zvakaitwa zvakanaka zvinoitirwa nyika, taitarisirawo zvakare kuti madzimai ange achienzaniswa.
Asi vamunangagwa mbune vati mwedzi minomwe inotevera inenge ichida kuti vatora mhiku ava vashande zvakasimba. Nyika iri kutarisirwa kuita sarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.